bendigo de di bendigo pe. Ah, twese twese ndinotenga, tunonaka ndinotenga. Heavy chakwa ndakatenga, kana kazapa ndakatenga. Tupo ninodetemba wani, ndodetemba. Veukama ndochengeta wani, ndochengeta. Ishavere, ishavere nokudaro. Dini ere, kanandere ne tell me why. Chada ere, kana usasa da tell me why. Just tell me now, cause I'm ready to know. Baby, I try. Chinga, I try. Baby, I try. Oh,